manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 16 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana mukoti muzvipatara zvehurumende vatanga kuramwa mabasa nhasi vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo. Vashandi mubazi rezvekupinda nekubuda munyika vanoratidzira vachiti vakuru vakuru vebazi iri vari kutyora kodzero dzevashandi pamwe nekuita zveuori. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopindura mashoko ava Mugabe avo vanoti vakabviswa pachigaro zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti muzvipatara zvikuru zvakasiyana-siyana munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi panguva iyo vana chiremba vadarika masvondo maviri vachiramwawo mabasa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vana mukoti vanodarika zviuru 16 munyika mose vakanda mapadza pasi vachiti hurumende iri kuramba ichivabata kumeso pazvichemo zvavo izvo yakavimbisa kugadzirisa makore akawanda apfuura. Vana mukoti ava vanoti vari kuramwa mabasa kwete senzira yekutsigira vana chiremba avo vave nemazuva 16 vachiramwa mabasa asi kuti ivo vane zvichemo zvavowo zvisiri kugadziriswa nehurumende zvavanoda kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi. Vana mukoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye mashandiro avo agadziriswe kuitira kuti vashande zvine chiremera pamwe nekuti muzvipatara muve nemishonga uye zvikwanisiro zvinoita kuti vashande nemazvo. Sachigaro weZimbabwe Nurses Association vaInok Dongo vati chokwadi kuti nengo dzavo zhinji dzaramwa mabasa kuitira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Vati hurumende iri kutaura navo nechinangwa chekugadzirisa zvichemo izvi. Asi vati zvinenge zvavimbiswa nehurumende zvichazeiwa nesangano ravo voona matanho ekutora. Pashanyi raStudio 7 zvipatara zvemubulawayo vana mukoti vanga vachidzokera kudzimba dzavo mangwanani pasina basa ravaita. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raburitsa gwaro rinoshora gurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa richiti vaparerenyatwa vanofanirwa kusiya basa nekuti varatidza kukundikana kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveutano. Munyori mukuru weWomen's Committee muZCTU amai Barbara Tanyanyiwa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotsigira kuramwa mabasa kwemadhokotera nana mukoti vachiti zvakakosha kuti vapiwe mugove wavo wakavafanira.
Nyaya iripo haizi kuti vari kuendere kustrike asi nyaya iripo ndiyo kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dziripo idzodzi dzehutano zvakare samadzimai tiri kuti vana mai vanowanikwa variwo vanonyanya kushungurudzika mumahospitals nekunyaya yekushayiwa attention yemadoctors nenyaya yekushayiwa kwemushonga. Izvozvi kutaura kunoko vana mai vari kufa tiri kuwanikwa kuine macases evana mai vari kushaya vachisununguka vari kushaya nenyaya yekensa isi kurapwa vari kushaya nenyaya yezvimwe zvirwere zvakawanda wanda zvinobata bata madzimai. Saka tiri kuti hurumende especially kunyanya president ED Mnangagwa ngavambosiya zvemabhizinesi zvavari kufambira kunana foros uku. You can't say kuti Zimbabwe is open for businesses when people are dying.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna Dr. Parerenyatwa kana kuhurumende panyaya iyi. Asi hurumende inoti haina mari yekugadzirisa zviri kudiwa nebazi rezveutano. Vanhu vakawanda vanoti kuramwa basa kwemadhokotera nana mukoti kuri kuisa upenyu hweveruzhinji munjodzi vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. Mumwe mugari wemubulawayo uyangwe zvidoma nezita rekuti Takunda atange aperekedza sekuru vake kuRichard Morris Hospital, chikamu chechipatara cheUnited Bulawayo Hospital panorapwa vanhu maziso, asi ati vatadza kuwana rubatsiro.
Zvinhu zvinenge zvinonyatsa kumira zvakanaka. Ndamboenda paRichard Morris makuseni kuUBH nasekuru vangu vasiri kunzwa zvakanaka, vangu vandamuzikure maziso. Saka tasvika tikaudzwa kuti havasi kukwanisa kunge vachibatsirika nechikonzero chekuti vana chiremba vangu vasiri kupa mabasa.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano vadhinyilizwe Chuma, avo vanomirira Ntumba neMakandeni mudare reparamende, vati nengo dzeparamende dzinogara dzichitaura kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nebazi rezveutano.
Tiruzvona izvozvo, tikuona kuchitengera machifus motokari. Whereas my health institutions edu ana matrucks akakwana, my health institutions edu ana mastaff manesis akakwana, or personnel ye health yakakwana. Zvese izviri kucompromisa health service delivery yenyika yese.
Mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende amai Dorcas Vanda vatiwo hurumende inofanirwa kukoshesa kugadzirisa matambudziko munyaya dzezveutano pamwe nedzidzo munyika.
Kuti hurumende haina mari hizi excuse iyoyo. Hurumende basa rayo kumeka shuwa kuti mari dzevashandi dziripo, vashandi vapiwa mari dzavo. Hurumende yeZimbabwe ngaiende kuSouth Africa inotaura kuti mamwe madhokotera ari kupiwa mari, iende kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana ichiita copy my best practices.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vari kuwedzera matambudziko akatarisana nevarwere munyika yose, sezvo vana chiremba vanodarika chiuru chimwe chete vari kuramwawo mabasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vashandi vebazi rezvekupinda nekubuda munyika varatidzira nhasi vachiti vakuru vakuru vebazi iri vari kutyora kodzero dzevashandi uye kuita zveuori. Vashandi ava vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuti vapindire sezvo makurukota asina zvaari kuita mukugadzirisa nyaya iyi. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Mukuratidzira kwanhasi, vashandi ava vanga vachiti vari kunyunyuta nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzemadzimai nevakuru vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwezvinhu munyika reimmigration. Vati vaita izvi nhasi sezvo ano ari mazuva akanangana nekuchengetedza kodzero dzemadzimai, kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Mumwe mushandi angari pakuratidzira uku ndiva Rot William. VaWilliam vati mapurisa aimbenga varambidza kuratidzira uku, asi vakaramba vakamira semusambangwena.
Pakambetwa makakata nevavazuru zvokuti pakabudzwana futseke futseke minamire, nokuti varume ava vaiva kumapurisa. Saka vanenge vanga vachipira mapurisa kuti atirambidze, asi isu sevanhu tiri pachokwadi takaudza mapurisa kuti tingotinyorerai chero pachipepa chefodya kuti hamudi, toona kuti taenda kudanho repamusoro unova kukoti. Saka pavakaona tadero ndo pavakati aiwa tazonzwa zvamareva, asi tachitine mamiriro akaita zvinhu munyika, tokumbirawo kuti muinde pamahofisi penyu paHQ mongoratidzira muri ipapo zvinova zvatakazoti hano hazvina dambudziko.
Vashandi ava vanotiwo kutyorwa kwekodzero dzavo kwave nemakore kubva vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari panyanga kusvika pari zvino, uye vanoti vaedza kutaura nemakurukota ose anoona nezvemukati menyika, asi chabuda hapana. Vanoti vakaedza kutaura nevaive makurukota vanosanganisira vaIgnatius Chombo, vaKembo Mohadi, vave mutedzeri wemutungamiri wenyika, uye gurukota ravaipo iko zvino vaObert Mpofu. VaWilliam ava vakamiswa basa makore maviri apfuura vati vakuru vakuru vebazi iri vari kuonesa vashandi ndondo, uye kuenda kuLabour Court kana kudare reparamende hakuna zvakwati kwaburitsa kusvika pari zvino. Vanoti nekudaro zvave kutoda kuti vaMnangagwa Mbune vapindire.
Shuviro yedu ndeyekuti votihwikweiwo navaMnangagwa vati adhirese pati kuti tisvikepo ndo zvanetsa hama yangu.
Amai Shila Moyo vanoti mumwe mukuru wekambani iyi akavaita tanga wandida, asi pavakaramba vakange vazvisikira moto muziso.
There's a lot of victimization iri kuitika, especially lady officers. It's like ukanyengwa nabosu ukaramba, the next thing is either you are transferred kuenda kuremote place unotsvagirwa nyaya kusvika wadzingwa mudepartment unenge uchiramba uchingoharaswa uchitukwa abusive languages used. Like in my case inini bosi wangu akatobuda out in the open kuti anondiba, then when I said no, that's when a host of my cases were leveled against me.
Asi vachipindura nyaya idzi vanoona nezvekuferefetwa kwenyaya dzeuori muZimbabwe Anti-Corruption Commission vaGoodson Nguni vanoti vashandi kana vaine zvichemo vanofanira kuenda kudare revashandi reLabour Court.
Kana vanhu vadzingwa mabasa, pane mitemo yagadzirwa nehurumende yekuti uende kunonzi kuLabour Court uchitaura ndakabudiswa basa zvisiri nemutemo. Kana vanopinza basa vakanganisa kuzodzokera pabasa vanonzi kupiwe mari.
Panyaya yeuori vaNguni vanoti hapana umbo wakati tsvikiti hwavapiwa nevashandi ava.
Havasati vatipa isu umbo wacho ende kuti vatitotsvaga sei umbo wacho. Tinongotaurwa kunzi pane vanhu vari korapu. Saka isusu kusvika tazopiwa umbo wacho ndenikandatiwa umbo noiongorora nyaya yacho.
Vamupofu vanoti havasati vapiwa tsamba yenyunyuto yevashandi ava sezvo vange vamboenda kuBotswana, uye iko zvino vari kumateberland North nemutungamiri wenyika vamunangagwa nemuteedzeri wavo vaConstantino Chiwenga kwavari kuita misangano yehurumende neebato ravo reZANU-PF. Vakuru vakuru vebazi iri vari kupomerwa mhosva dzose idzi ndevaClement Masango, vaGivemo Mahachi navaStephen Museki. Taedza kuvabata, asi vose vanga vasingadaire nharembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munyori wedare remakurukota Dr. Meshack Sibanda pamwe nemutevedzeri wavo Dr. Ray Ndukula nasi varamba kumira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemhando dzemoto kuti vape umbowo maererano nekuti muzvina bhizimisi vaWicknell Chivayo vakapiwa sei tenda yekuvaka gwenya remagetsi ezuva reGwanda National Solar Project. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
VaChivayo vakaudza komiti kuti mushure mokunyimwa tenda yegwenya remagetsi iri pakutanga, vakanyorera kuvaviri ava negurukota rinoona nezvemhando dzemoto pamwe neState Procurement Board, izvo zvakazoita kuti vapiwe basa rekuvaka gwenya iri. Mutsamba yavanyorera kuparamende, Dr. Njukula varamba kuti vakasangana kana kuona tsamba yakabva kuna VaChivayo, uye vati bazi rezvemhando dzemoto ndiro rinofanira kubvunzurudzwa panyaya iyi. Vati havaoni chikonzero chokuti vamire pamberi pekomiti iyi vachiti basa ravo ivo nderekuongorora kuti mapazi ehurumende aita basa ravo nemazvo here. Asi sachigaro vekomiti vatemba muliswa vati tsamba yaDr. Njukula haina basa, uye vaviri ava vanofanira kuuya kuzozvichenura pamberi pekomiti yavo.
Asi isusu tataura futi se dare parliament inomirira Mines and Energy kuti aiwa isusu ndo zvatiri kuda kuti vatouya zotitaura kuti project yacho yakafamba sei. Tabva kunonzwa zvataura vakawanda zvakare, ivo vaChivayo vakadoma master avo vachitaura kuti vakanyora tsamba kuna Dr. Meshack Sibanda, vakasangana futi naDr. Ndukula zvabva kuna Dr. Meshack Sibanda.
Vati vacharonga zvakare rimwe zuva rekuti vaviri ava vauye kuzopa umbowo.
Tsamba ichanyorwa kuti vange vachiuya vachipindura. Isusu separamendi tinotendera kushedza munhu wese kuti auye pamberi pedu kuti azvichenese. Hatisipa kutsvaga mhosva asi kuzvichenesa.
Vamuliswa vati komiti yavo yatambirawo chikumbiro chevaimbo vegurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma chekuti vazozvichenura mushure mokunge vadomwa panyaya yavaChivayo.
Vanyora tsamba chiti ndaandisimo, saka ndinokumbira kuti imimi mundipe mukana kuti ndiuye kuzozvichenesa pamberi pekomiti yenyu. Saka isusu tatendera sekomiti kuti izvi ndizvo zvatinodawo kuti tinzwe kuti panga vari minista zvakafamba sei.
Vamuliswa vati komiti yavo yaita chisungo chekukoka vese vaive makurukota ezvemhando dzemoto nevanyori vebazi iri kubvira pakatanga nyaya yematenda eGwanda National Solar Project kuti vazotsanangura kuti zvakafamba sei. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nevakuru vakuru vehurumende zvekuramba kuenda kuparamende zvinoratidza kuti vachiri kurarama muhurumende yava Mugabe. VaHiwayo vati mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuona kuti makurukota avo nevashandi vehurumende vachinja maitiro, uye vanofanira kuremekedza paramende nekuti inomirira veruzhinji. zhinji.
Samkuruwe da mkuruwe nyika ngaite kuti vanhu vake makuruko take akoshe sedari iroro. Anenga asina kukoshesa iroro ngasangane ndamudzoka ai pamwe rokudzingwa kana kusungwa.
Vachivayo vakabhadharwa mamiriyoni mashanu emadhora kuti vavake gwenya remagetsi rekugwanda asi hapana basa ravakaita. Izvo zvaita kuti paramende iongorore kuti zvakafamba sei kuti vawane basa iri pamwe nekutadza kuriita ivo vakapiwa mari. Masvondo mashoma apfuura gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu vakatsidza kuti havasi kuzomira pamberi pekomiti iyi kuti vape umbowo pamusoro pemangurai kwamarange. Komiti iyi iri kuda kuti vamupofu vape umbowo hwekuti zvinhu zvakafamba sei sezvo vaive gurukota rezvemigodhi panguva inonzi nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakatsakatika mangoda anokosha mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinobatsira vana vadiki reUNICEF rinoti rapedza kugadzirira urongwa hwaro hwekubatsira vana vanosvika zviuru makumi mashanu vari kutiza muSyria vachitsvaga upoteri. Mudzimai wemwanakomana wemutungamiri weAmerica Donald Trump Jr. akwidza kumatare edzimhosva kudimurwa kwemuchato wavo achiti murume wake haasi kupikisa. Amai Vanessa Trump vaisa nyaya yekurambana kwavo mudare remuNew York asi magwaro acho haasi kuonekwa neveruzhinji. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachange vachiita misangano yavo mukupera kwesvondo muKwekwe nemuGweru. Misangano iyi iri kutanga kumbizo 4 grounds muKwekwe nemuGovera yodzopedzisira nemumukoba stadium muGweru nemusi wesvondo. VaChamisa vari kutarisirwa kutaura nevadzidzi vanotengesa mumigwagwa pamwe nevanokorokoza. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti achisi chokwadi kuti hurumende yavo haisi pamutemo sezvakataurwa nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugabe vakaudza SABC kuti vakabviswa pachigaro nemauto uye vanonzwa kurwadzikana zvikuru nekupandukirwa nemunhu wavakachengeta kwenguva yakareba. Asi vaMnangagwa vanoti vakapinda muhofisi yavari zviri pamutemo sezvo vaMugabe vakasiya basa vega uye havasi kuzodzokera shure. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvematongerwo enyika paUniversity of Pretoria Dr. Chikanai Masia kuti tinzwewo maonero avo.
Hongu tapfuurira mberi emarenge nokutonga nekubviswa kwava Mugabe pachigaro. Asi panyaya dzekuti nyika inofanira kuva neconstitutional government yakavhotorwa nevanhu hatisati tapo, ende vaMnangagwa vanozviziva izvozvo. Ndosaka vaine hosha yokuti dai paitwa ma elections nokukurumidza.
Patakaona vamudenda vachitaura muparliament kuti vamugabe vasiya basa, tsamba yavakaverenga netsamba yavakaratidza nyika yakanga isina ruoko rwavamugabe rwekutaridza kuti vabvumirana.
Tingangoti isusu kubviswa kwavamugabe pachigaro hongu kwaiva kumanikidzwa nokuti kwaive nemauto mukati. Asi kumanikidzwa kwavakaita uku hachisi chinhu chitswa kuti chiitwe nemauto munyika yeZimbabwe, nokuti mauto agara kubva makore anokwana 20 apfuura. Ndiwo anga achironga kuti ndiani otonga muZimbabwe, ndiani ohwina muZimbabwe.
Pane here zvingachaitwa zviri pamutemo zvinogona kuona vamugabe vachidzoka zvakare mukutongwa kwenyika yeZimbabwe?
Hazvigoni kuti pave nezvimwe zvingaitwa kuti vadzoke kutonga vamugabe. Nokuti opposition yemuZimbabwe civil society vakanga vaita confirm kuti mapindiro ari kuita vamugabe muchigaro haana kujeka. Haana free and fairness panguva dzemaine. Vana African Union nana SADC mukati memaelections vaitendeka kuti pane kusarurama kwaiitika mukati memaelections.
Avo vanga vari nanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Pretoria, Dr. Chikanai Masia vachitaura vari kuSouth Africa. European Union inoti yakokwa neZimbabwe kuti izongorora sarudzo dzichaitwa gore rino. Mumiririri weEU muZimbabwe vaPhilippe van Dam vanoti chikwata chavo chichasvika munyika nemuvhuro kuzoona mamiriro akaita zvinhu. VaVan Dam vanoti vaongorori veEU vanozotarisirwa kusvika muZimbabwe mushure meongororo yechikwata chiri kuuya. EU yapedzisira kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe muna 2002. Idzo yakati dzange dzisina kuitwa zviri pachena. Izvi zvakatsamwisa hurumende yavamugabe vachibva vadzinga mukuru wechikwata cheEU vaPierre Skori. Imwe nyanzvi inoshanda necrisis in Zimbabwe vaJoy Mabenge vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti zvinofadza chose kuti Zimbabwe yava kukoka vayakanga isingawirirani navo zvakare.
Zvino izvi zvakanaka zvekuti vakokwa, nekuti zvinoratidza kuti nyika yapinda muchikamu chitsva, nyika yapinda muchikamu chakanaka.
Kukokwa kwaitwa EU uku kunorevei?
Kukokwa kwaitwa musangano weEU kuri kuratidza kuti Zimbabwe yava mugwara rekuda kunge ichigadzirisa kudyidzana kwainoita nedzimwe nyika uyezve nemamwe mapoka pasi rose. Zvekukoka EU zvino panyevenutso, nekuti zvinogona kuratidzawo kuti pada hurumende yavamunangagwa inogona kunge iri kuda kumira pachokwadi panhau yekuti nyika ifambe mberi ichipindawo mukudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika uyezve ichiswedera muutongi hwejecherere.
Chii chavanofanira kutarisisa?
Mastandards acho anenge achifanira kunge achienderana nezvinenge zvakatarwa pasi rose, kuti kana pachiitwa sarudzo dziri kunzi dziri kuitwa pajekerere, dziri kunzi dziri kuitwa mune zvakanaka, dziri kufambiswa zvakachena, zvisina kupiridzira mukati ngezvipi. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinenge zvichitarisirwa pasi rose, zvinotarisirwawo zvakare muAfrican Union, zvotarisirwawo zvakare muSADC, zvotozotarisirwawo zvakare muZimbabwe. Zvakafanana nekuti mapoka ari kunge anenge achikwikwidza ari kuwaniswa mukana wakaenzaniswa here panyaya dzekunge vachipihwawo yatingati pachirungu airplay, kunyanya neyatinoti isusu state broadcaster kana kuti national broadcaster. Chinhu chekutanga ichocho. Totarisawo zvakare kuti nyaya dzegwaro revavhoti dzinenge dzakafambiswa mune zvakanaka here. Totarisawo zvakare mamiriro ekunze anofanana nekuti mukunge vanhu vachitsvaga rutsigiro vari kutsvaga murunyararo here, uyezve hapana ari kukanganiswa here mukunge achitsvaga rutsigiro kune vemapato ezvematongerwo enyika. Uyewo zvakare kuti vanhuwo zvavo vari kutendedzwa here kunge vachienda kumisangano pasina kumbunyikidzwa, vari kuzotendedzwa here kunge vachiitawo zvematongerwo enyika yatingati freedom of political association nyaya pasina kutya, pasina hutyutyu. Pane pachitaswa zvakare kuti yatingati pachirungu level of fear, kuti munyika hamuna here hutyutyu, hamuna kuchichidzirwa here, hamuna kutyorwa kwekodzero dzevanhu here kunenge kuchiitika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda necrisis in Zimbabwe vaJoey Mabenge vachitaura vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa naTanonoka Wande weStudio 7. Makundano e-2018 Castle Lager Premier Soccer League ari kutanga mangwana paine mubvunzo wekuti achatora mukombe mukuru uye gore rino ndiani. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gore rino, makundano aya ari kuratidza kuti achanakidza zvikuru zvichitevera gadziriro yakasimba yanga ichiitwa nezvikwata gumi nezvisere zviri makundano aya. Zvikwata zvese kusanganisira zvitsva makwikwi aya Herentals, Nichrat, Mutare City Rovers, Neblawai Chiefs, zvaive zviri mubishi rekutamba mitambo yekuedzana masimba kuti vatambi vavo vajairane makundano aya asati atanga. Zvimwewo zvikwata zvine mari zhinji zvakaita seFC Platinum, Ngezi Platinum Stars neCapes United zvaimhanya-mhanya kutsvaga vatambi vane mukurumbira tisingakanganwe Black Rhinos iyo yakakwezva vatambi mumusha wayo nekuvapa mabasa. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti ndiani achatora mukombe uyu kubva kuzvishavane uko wakaenda neFC Platinum, iHighlanders here kana Capes United? Ko iyo Dynamos yakamira sei gore rino? Ko Ngezi Platinum Stars neChicken Inn idzo dzakarwisa zvinotyisa mwaka wapera dzinotarisira chii mwaka uno? Murairidzi weNgezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti madamburo akagadzirira zvine mutsindo uye chikwata chake chakasimba zvekukwanisa kutora mukombe uyu.
Takawaniswa mukana wekuti tinyatsogadzirira kutanga kwemakwikwi edu eCastle Lager Premier League. Ndingangoti chikwata chedu chakasimba.
Asi mutsigiri weChicken Inn Valinoti Makwasha vanoti kudzoka kwaJoey Antipas semurairidzi wemaGamecocks kuchashandura zvinhu, vachiti ivo mwaka uno vanotora mukombe uyu zvekare mushure mekumboita izvi muna 2015. Makore ese Dynamos ndiyo inotanga makundano ePremier Soccer League itarisirwa kutora mukombe mukuru uyu. Asi pamakore matatu apfuura chikwata ichi chakakundikana mukombe uyu uchienda kuChicken Inn, Capes United neFC Platinum. Mitambo iri kuvhura makundano emwaka uno ndeiyi: Mugovera Blue City vs Chapungu Luveve, Ngezi Platinum Stars vs Herentals Baobab, ZPC Kariba vs FC Platinum National Sports Stadium, Nichrat vs Mutare City Rovers Mandava Stadium, Yada vs Bulawayo Chiefs Rufaro Stadium, Chicken Inn vs Dynamos Baba Fields Stadium, Nesondo Highlanders vs Black Rhinos Baba Fields Stadium, Chabani Mine vs Triangle Mandava Stadium, Capes United vs Harare City National Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa bata murefu, bata mupfupi iri kuitika pakati pavamunangagwa navamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 010012024650318. Tobva tambotarisawo zviri kuitika pasocial media tichinzwa kuna Marvelous Muhlanga nyauye.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa bata murefu bata mupfupi yava kuitika pakati pava Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika. Avo vanoti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasiya basa vega, ukuwo vaMugabe vachiti vakabviswa pabasa zvisiri pamutemo. Regai tiende kuvateereri vedu tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndiri Tsvangwa Muvandi ndiri kuSouth Africa. Ivamu
Mugabe achione chavachatinetsera vachida zvokutaura zvokuti ndakabviswa nechisimba because vakaudzwa kare ne5 kuti president you must step down vanhu havachakudii and that was the truth vanhu vanga vasingachatovade so vangangosvera zvava vachizinetsa kuti ndoda kudzokerawo that's why even the whole world vasina kukondema kuti ikuu but yet we know it's cool yes but vakaziva kuti vanga vari common enemy
unotaura naClara Sierra Shava inoti kuna vamugabe ka
tinotenda Marvelous Abbott svitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjana njani mthwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 16 kuMbimbitho 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibele mpumela enhle court sitholile ijudgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzele emahofisini ethu.
Umthetho ndaba we High Court unquma ukuthi icele le MDC elisekela unkosazana Thokozani Khuphe kumele liphume emahofisini alelibandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Uba bomgabe kumbe kuluphala kumbe kwenzani abantu baseZimbabwe kathi bayahlupheka 90% ye population yaseZimbabwe abana msebenzi.
Umnumzana Robert Mugabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle ephakathi komhlane lembeleko phansi kombuso wakhe. Uthi njalo umkakhe wayengasoze abe ngumongameli weZimbabwe ngoba wayengayisilo lunga lezanu PF. Okuyinto emangalise uZulu. Uhulumende usememe okusemthethweni umanyano we-EU ukuthi uzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba we-High Court namuhla unqume ukuthi icele le-MDCT elisekela unkosazana Thokozani Khuphe kumele liphume emahofisini alelibandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela umnumzana Nelson Chamisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo namhla, umnumzana Banda uthe basamukele ngenjabulo isinqumo se-High Court lesi, njalo uthe sebezaqalisa ukwenzela imihlangano yabo emahofisini ebandla ngemva kokuvinjwa unkosazana Thokozani Khuphe labasekeli bakhe.
Sibele mpumela enhle e-court sitholile i-judgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzele emahofisini ethu emva kwabantu abafike babasema ofisini yethu ade kungala mvumo. Sizoqala namhlanje mini ukuhamba siyesebenzele emahofisini. Silomhlangano esiyofakileyo kusasa emini odila ngama-candidates azosimela ekhethweni olubuyayo. Umhlangano lo ngokuyabatshela izinto eziyabe kufuze bazenze ukuba bamele iqembu lethu le-MDCT.
Kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamakhuphe labakabhanda kobulawayo kumaviki amabili edluleyo bebanga amahofisi ebandla kwalimala abantu abaningi. Umnumzana Banda yena osekela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa abe ngumkhokheli we-MDCT ubotshelwe loludlakela labanye bakhe ngeviki edluleyo bamiswa emthethwandaba. Umchayeli wemota kamakhuphe umnumzana Witness Dube ngomunye wabantu abalimalayo ekulwisaneni lokhu le mota kamakhuphe yabulawa amafastela. Unkosikazi Khuphe ubikwa ehlele umhlangano omkhulu labasekeli bebandla irally kusasa kobulawayo. Umnumzana Nelson Chamisa yena uzaba leyakhe imihlangano ye-MDC Alliance ekhwekhwe legweru ngempela viki. Umeli wemakhandeni edalele parlamente obelomnumzana Banda emhlanganweni wakhe lentathela izindaba namhla, umnumzana Dingilizwe Chuma, usole uMakhuphe esithi uyaphambanisa.
Ngingomunye wabo uDingilizwe Chuma sivumelana ukuthi umama uMakhuphe nxa elama programs afuna ukwenza kumele abuye through the province. Kodwa lokho asekwenza esikubona kwenzakala phakathi komuzwa kobulawayo akusikho okusemthethweni ngoba uChamisa wakhethwe National Council eHarare as the acting president and as our candidate. Yena nxa lama issues uyahlala ku standing committee, uyahlala ku national, I mean ule authority ku national executive la ku national council. These are the organs, relevant organs okumele akhulumisane lawo lama issues okumele awalungise ukuthi eze kobulawayo ezobamba imhlangano njengalo isizwe yakusasa akukho emthethweni. Thina njenge province yakobulawayo asilama lungele ukuthi siu authorize lo mhlangano ngoba kasilandanga, uyazenzela okwakhe okuphuma endleleni. Ngabuya ngaleyo ndlela ngoba i province yethu asivalela abantu ukuthi benze imhlangano kodwa kumele alandele amachannels aqondileyo.
Umsakazo we Studio 7 uzamile ukukhulumisana lo Makhuphe kanye lomqoqi wenhlelo ze MDC umnumzana Abednego Bebe ngesinqumo sanamhla kodwa bebengadophi incingo zabo. Ngimele i Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America. Umanyano we-European Union uzathumela iqula lawo eZimbabwe ngomvulo ukuze ehlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle na ngemva kokunxuswa okusemthethweni nguhulumende. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Philip Van Dam uthi yinto ejabulisayo ukuthi umanyano wakhe umenywe nguhulumende ukuthi athumele abantu abazehlola ukuthi ukhetho lwalonyaka luqhutshwa kuhle na. Lokhu ngokwakuqala eminyakeni phose elichumi lanhlanu ukuthi i-European Union ivunyelwe ukuzebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe ngomnyaka ka-2002. Ekhuluma le-Studio 7 namhla u-Ambassador Van Dam uthe i-European Union isithumele iqula elizafika elizweni ngomvulo eliza kwandulela iqula elikhulu eliza kuba selizweni ngesikhathi sokhetho, lona athi lizafika sokusele inyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. UVan Dam uthi iqula elifika ngomvulo leli lizagcwayisisa ukuthi umumo ulungele yini ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Uthi ngokumema abahloli be-European Union, uhulumende wenze kuhle kakhulu njalo uthi bakhangelele ukuthi ubudlelwano phakathi kwamazwe e-Europe leZimbabwe buqhubeke busiba buhle.
But as you know, we have been supporting ZEC through UNDP basket funds, and we are also supporting.
Njengoba babelisazi ukuthi besisekela iZEC lenhlanganiso ezisibeleyo ukuthi bakhuthaze abantu ukuthi bayibhalise ukuvota. Kuyathokozisa ukuthi abantu abaningi abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisile ukuvota, njalo abasakhulayo labesifazane yibo ababhalise ukuvota. Siyajabula njalo kuyinto enhle ukuthi uhulumende weZimbabwe usenxuse iqula labazohlola ukhetho abasuka ku-EU.
Evumelana lo Van Dam, ummeli weLebhilithani eZimbabwe u-Ambassador Catriona Leng uthe amalungiselelo okhetho akhanya eqale kuhle kakhulu. Wengeze wathi bayathokoza ngokunxuswa kwabahloli bokhetho abasuka e-European Union. Osokusele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngokuthula Kutsho u-ambassador Leng.
The election preparations have been going reasonably well. Pleased that the BVR process was able to register 5.3 million.
Amalungiselelo okhetho ngaphansi kohlelo lwe-BVR asungule kuhle njalo kukhanya kuzahamba kahle. Siyajabula ukuthi abasakhulayo labesifazana babhalise ukuvota sikhangelele ukuthi uluhlu lwababhalisele ukuvota lube kahle njalo ukhetho lube lokuthula. Siyajabula ukuba uhulumende weZimbabwe usenxuse okusemthethweni amalunga azahlola ukhetho eZimbabwe asuka emazweni e-EU.
Umanyano weSADC lawo ulequla eliselizweni sikhuluma nje elihlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahanjiswa kuhle na. Iqula leli lifike elizweni ekuqaleni kweviki. I-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho kumele lwenziwe phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Umgcini sihlalo wezaphu eZansi eMandebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi kwezinye indawo zelizwe abantu bayethuselwa ngabezombusazwe.
Kumele sihambe sitshela izihlobo zethu ukuthi bengavumi into efana laleyo. It's another intimidation ngenye indlela yokuhlukumeza abantu ukuthi bavotele izano ngokudla. Ukanti ukudla komuntu wonke oseZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe ophethe ID yeZimbabwe, ulolungelo lokuphiwa ukudla enganikwa ngeplani yevoti. Maka kuthiwa khona iparty lesibusayo ile democracy. Mthemba bayatsho nsuku zonke bathi ama-election alonyaka azaba free and fair election. Asoze kube lokuhlukumeza, asoze kube lani ukuphatha kuba abantu ngama-election.
Abantu abaningi baqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini ezek ezigabeni zonke zelizwe. Phakathi kwamaviki ambalwa adluleyo, izek ithi besokubhalise abazinkulungwane ezimbili phezu kwabayizigidi ezinhlanu phose lengxenye ababhalise ngesikhathi i-commission le isajonga uZulu lapho ahlala khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amankampani amakhulu akwamanye amazwe asamile kancane ukuza eZimbabwe ngoba efuna ukubona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kuhle na kungeladlakela. Ngakho uthi uzimisele ukuqhuba lolu khetho kungela kuqilibezela njalo ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Umnangagwa wethu le amazwi la emhlanganweni awenze labasekeli bezanu PF ewangena namuhla. Ukuhlaziya loludaba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Engakutsho baba Nkomo mayelana ngento le ekhulunywa ngumnangagwa iliqiniso kakhulu ngoba into eyenzakalayo laphana elizweni lakithi ngeyokuthi abantu sebaba very skeptical ngezinto ezikhulunywa ngomlomo kodwa kungabonakali ama-actions. Sasikubona ngaphambilini ukuthi wayengekho umuntu owayele street time ukwedlula umgabe owayesenelisa ukuthi akhulume izinto ngolimi olumnandi kakhulu kodwa izenzo zakhe kungabi yilezo zenzo ezenza ukuthi abantu bakhwabithe umsebenzi noma bakhwabithe into eliqiniso eyenzakalayo. Ngakho ukuthi kathesi umnakwakho ukubona kuqakathekile kakhulu liqiniso vele linaleli ama-investors abekho abantu abafuna ukuthi babuye bazofika elizweni lapho okungela ukuhlaliseka khona ezintweni eziningi. So bayabuya laphana bona into abayikhangeleyo kakhulu bakhangelele ukuthi babuye besazi ukuthi sebebonile ukuthi usehambe walonda umzila wakhe wenza isiqiniseko sokuthi ama-elections lawa abe ngumhlahlandlela ukuthi kutshengisele ukuthi kube lesi sombululo kube le mpilo entsha eZimbabwe. So ama-elections lawa asoma elections kuphela but kungama-elections azayenza ukuthi ukhanye kube mgceke kube sobala ukuthi into ayiyo aphezulu kwayo uzimisele yini okweqiniso noma mhlawumbe ukhuluma nje okwamagama okwakusenza umgabe njengalokhu ayekwenza kuqala ukuthi wayekhuluma esithi uza kwenza ama-reforms kodwa ama-reforms aphelele emlonyeni wakhe ezenzweni kungabe ngitsho le reform eyodwa etshengiselayo. Yikho okwenza ukuthi ama-investors babe lokhu bemile phandle kucingo bekhangela ukuthi bafuna ukubona kuqala ukuthi onguye ozalwe ngumongameli umbali njalo iqiniso lukhuluma yiliphi.
Ngamanye amazwi uthi ukungabi khona kodlakela lokuqilibezela akwaneli ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo ngoba kungela nguquko kwezokhetho ama-reforms okhuluma ngawo.
Yeah, ama reforms aqhakathekile kakhulu ngoba noma kungabe kungeladlakela kodwa ama reforms lawa abe lokho esetshengisela ukuthi kusese khona ukuqilibezela nje ayisikho udlakela kuphela olungenza ukuthi abantu noma ama investors bengabuyi kodwa isystem yona ngokwayo kufanele ukuthi itshengisele sobala ukuthi isebenza indlela etransparent ezayenza ukuthi laba investors ngabe ibuya babuye bele confidence ukuthi baya endaweni abayazi ukuthi izinzile njalo izabe kuza kwenzakala ukuthi le mali zabo kusasa kusizokujike bese ukukhulunywa ezinye izitori nxa sebefake izimali zabo lapha nelizweni ngoba nxa sikhuluma ngama-investors asikhulumi ngomuntu obuya ethole $10,000 sikhulumanga abantu babebethole ama-millions and millions abazawafaka laphana ukuthi bazoinvesta elizweni leliyana yingakho ukuthi akekho umuntu ongafuna ukuthi abuye ezofuna ukuthi azohlanyela imali yakhe lapho angalaqiniso khona ahlanyele imali yakhe phezu kwedwala.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelengilandi.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Okengqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle esidla esuda phansi kombuso wakhe engekho olambayo. Umkabe wethule amazwi la emhlanganweni awenze lentatheli izindaba zakwamanye amazwe izolo. Ukuvumile umkabe ukuthi uhulumende wakhe wayesephula amalungelo oluntu kodwa wathi umbuso wakhe wawungamubi kangako. Umkabe uveze njalo ukuthukuthela ngokuhlamukelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi wabanjwa ngamandla libutho ukuthi yesuke embusweni. Kodwa ephendula amazwi kaMgabe namhla, uMnangagwa uthe kazihluphi ngomgabe ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo. Kodwa kulandule ukuthi uMgabe wabanjwa ngamandla libutho ukuthi ehle esihlalweni. Umkabe umangalise uZulu njalo ngokulandula ukuthi umkakhe uGrace Mgabe wayefuna ukuba ngumongameli weZimbabwe esithi unkosikazi Mgabe wayengayisilo lunga leZANU PF ngakho uthi wayengeke aba ngumongameli. Kodwa iqiniso elaziwayo ngelokuthi uGrace wayengomgcinisihlalo ogatsha lwabesifazana kuZANU PF olo Women's League okulugatsha olukhokhelwa ngumuntu olilunga lebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Diney Mukwewa.
Ubaba uMgabe kumbe kuluphala kumbe kwenzani abantu baseZimbabwe kathesi bayahlupheka. 90% yepopulation yaseZimbabwe abala msebenzi. So nxa besithi esithi yena kule prosperity kumbe utsho yena labantu abakhe ukuvuma kwakhe ukuthi kulezinye izinto ade zingahambi kuhle thina sifuna ukuthi acele ukuxolelwa aqalise atsho ukuthi abantu abanyamalalayo bangaki bonani kungaba ngokokuqala khonoku atsho lezi zizathu zokuthi ngesikhathi segukurawundi uthume bani ebathuma ngesikhathi sipi bangaki abantu ababuleweyo njalo besecela ukuxolelwa then sesingaqalisa ukukhuluma sizwe ukuthi lokhu akuthoyo ugenuine.
Uthi njalo akusiloqiniso ukuthi ubefuna umkakhe uGrace abe nguye umongameli welizwe ngoba uthi uGrace kayisilo lunga leZANU PF. Ayisiyonto emangalisa yini le?
Ubaba uMgabe asazi ngithile ukuthi it's either yena usehlanya kumbe usekhohlwa. Umama uGrace Mgabe ube ngusecretary weWomen's League yaseZANU. Umama uGrace ngesikhathi lapho bemkhipha ubaba Robert Mgabe ubeselungiselele bese kusele nje ukuthi ubaba Mgabe afake ipen lephepha ukuthi umama uMgabe athathe umbuso. So lokho akukhulumayo ubaba uMgabe it's either kumele sikhange simxolele sithi hayi umuntu omdala kahlekwa ukukhulu azisakwana ngekhanda kumbe siphonga ukuthi hayi kumbe vele azithathi kumbe vele sowakhohlwa.
Umnangagwa wethu le umbiko la ephendula amazwi kaMgabe awukuthi wabanjwa libutho ngamandla kubana esuke embusweni. Umnangagwa uthi akuqondanga lokho uMgabe wazichiyela isikhundla uthi ngamazwi la.
Njengamagqwetha amalungelo abantu sithanda ukuthi kube le objective truth. Umbuso wahluthunwa ngamasotsha, that cannot be denied. Ukuthi amasotsha angene ZBC athatha iZBC kwakuyukuhluthuna umbuso. Ukuthi amapolisa angene Blue Roof hunting uJonathan Moyo habophumba boMgabe is a fact. But what is also a fact is that iParliament yaseZimbabwe yayisihlezi isifuna ukumkhipha ubaba uMgabe.
Umnumzana Tina Mukwewa ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Kulive Talk lamhlanje sihlaziya amazwi kamnumzana Robert Mugabe yena othi elali phakathi komhlane lembeleko ngesikhathi sombuso wakhe. Liyakuvuma na, tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abazinkulungwane ezine ababalekele udlakela kwele DRC bayaphephela kwele Uganda phakathi kwamalanga amathathu edluleyo. Abantwana besikolo kwele Nigeria sebehlalela evalweni kulandela ukuthunjwa kwamantombazana edlula ikhulu kwesinye isikolo ngabahlamuki beBoko Haram. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wecricket liqhubekela phambili lidlala kuhle kakhulu kumncintiswano okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wamazwe omhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leZimbabwe linqobele Ireland ngamaranza alikhulu lesikhombisa 107 ngemva kokuba lona liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranza angamakhulu amabili lethumi lanye 211 ngemva kokulahlekelwa ngabadlali abayithoba munomunye kuma-overs alo angamashumi amahlanu. Kwathele Ireland seliphendula lenelise amaranza alikhulu lane 104 lilahlekelwe ngabadlali bonke kuma-overs edlula amashumi amathathu lane 34.2. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe yilo lihlezi phezu kwengalane yamaqembu afinyelele kusigaba se-Super Six lile miklomelo emihlanu okulinani eliphethwe liqembu leScotland. Njalo zombili iZimbabwe leScotland yiwo amaqembu angakanqotshwa selokhu kuqale limidlalo iqhutshelwa elizweni leZimbabwe. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshim Kokoyarira uthi yena iqembu leZimbabwe kumele libophe ziqine kusiya phambili ngoba kukhona lapho elingaqhubi khona kuhle.
Ngokubona kwami abafana beZimbabwe namhlanje batshengisele ukuthi hayi noma bengadlalanga kuhle ngebhethi bamele benze kuhle nxa sebebaphosayo. Ye kuhle ukuthi badlale kuhle njalo banqobile lokho benqoba. Kodwa ngokubona kwami kusekhona ukuthi kumele kulungisiswe ikakhulu endabeni zokubona nxa esimele sichaye ibhola ngesigodo sichaye asiyenze amaruns amaningi. Ikakhulu laba abaqalisayo singananzelela sesiloko sithemba uBrendan Taylor laba laba abaphakathi ikakhulu isikandaraza ukuthi ebesinceda ngokufaka amaruns amaningi. Ikanti laba abaqalayo labo bamele benze into zibe lula ukuthi bechaye amabhola sibe lamaruns amaningi.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana nele West Indies ngomvulo mhlazi lijumi lathoba nomunye kuthi ngemva kwalokho lizadibana nele United Arab Emirates ngolwesine mhlazi ngamajumi amabili kuyona le inyanga. Amaqembu amabili azaphutha imidlalo yesigaba se-Super Six ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalani azathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my
Woza Friday lamhlanje silomculi weKwaito House uNkosana Mangena oseludumo olukhulu kwezomculo kwelebhilithane kubika intatheli yethu uEzra Chisaspan.
Izingoma zakhe uyazibhalela njalo abuye azijayele iziginci akhiphe imratha yengoma zokujabulisa abalaleli umangesto lo esilaye namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday.
Igama lami uNkosana Mangena and abaningi bangibiza elokucula ngumangesto. Ngiphuma koBulawayo, ngazalelwa koBulawayo, okwamanje ngihlala eEngland. Sengileminyaka efika amachumi amabili ngiseEngland.
Indlela ahlabela ngayo isezingene eliphezulu uMangesto. Kusegcekeni ukuthi kukhona abanye abaculi abadumileyo abamenza waba lomdlandla wokuthi acule. Pho yena uqale nini ukucula?
I-music ngaqalisa ngisasesikolo kodwa when I came to England that's when I started music production and ngathi ngikhula I was inspired by abantu abanjengabo Mdu and when I started doing Kwaito I did ama shows lapha England with abantu abanjengomzekezeke labo Brown Dash back in 2004
umangesto ngithi
Mawusana kuma mlaleli sikuhlelo Woza Woza Friday kunje nje igama elithi Mangena selidume kakhulu kwele Britain ulandela ucula komntaka Mangesto lwesilaye uDonnell uhlelo luka mabona kude weEngland olithiwa Voice UK ulesiphiwo mfana kaMangesto kahle kahle ulabantwana bangaka.
So mina, I have two boys. Donnell is the firstborn. Malachi is the last one. So Donnell, when he was growing up, he used to see me doing music, and I started training him. I would produce music for him. And yeah, so last year when he turned 16, that's when I took him to The Voice. Uguta entered the competition and is doing well so far.
Ukhanya osohlalile kwezomculo kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kokucula njalo singahambi umculo wakho utholakala ngapi mfana kaMangena?
Umculo wami is available on iTunes, Google Play and online. So mina I've been producing music for a good 16 years and yeah, okwamanje I'm doing cinematography and music at the same time. Ngiyabonga kakhulu. So ngingadinga uMangesto on Google or iTunes or Google Play. Ngizathola lapho.
Imuli yakuMangena yakwelwa ngamathamsanqa amakhulu. Ubaba nomntwana bonke bacula njalo bajabulelwa ngabantu abanengi. Ekusasa yabo ikhanya imhlophe bese uhlelo Woza Woza Friday silomculi ovayindelayo ocula iKwaito House Music uMangesto. Libe lempila viki enhle balaleli. Igama lami uEzra Chisa sibanda
hayi sikushana neKwaito
Shapo kunjani? Hola. Saka sahlanya ngayo iKwaito High School sisalalela Arthur Mafokate elabo mduduzi masilela. Ayike ngomangesto obekuhlelo was a Friday elethe hayilidala uEzra Chisa Spanda. Sizipetheke ezohlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuthi icele leMDC elisekela uNkosazana Dokozani Khuphe kumele liphume liphele emahofisini aleli bandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Robert Mugabe uthi uzulu weZimbabwe wayehlezi kuhle phansi kombuso wakhe kungela muntu olambayo. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Salani kuLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.